tinotarisa nhoroondo kwavakabva ivo semawar veterans hazvina kidzi kuti udzingwe mubatura vakarwira ivo kuchisara vasina kutomboziva kuti futi inobatwa sei sana Jonathan Moya ivo vamulala vari nani kuti muwar veteran totorwadziwa akadzingwa but nenhau yekungoti batura vava kufamba naro hazvisisiri nezanu pf yaadfot
vamulala
ndazvinzwa izvozvo emag40 nezvajonathan nezvakari kutaura isu tiri kutaura nebato rezanu pf ari kuti ndati nini is not new and true is not new it's not about Jonathan it's not about the g40 it's about zanu pf kana watadzira zanu pf ukadzingwa kunoita makomenti akawanda kunobva kune vamwe vanhu vanenge vachitsigirana newe so handisi kumushora because ndiwo maonero akewo but ndiri kuti nini zvese zvakaitiwa kuna mujuru 2014 mujuru paakabviswa anga asarudza nemore than 6 provinces kuti aite member of policy bureau agoita vice president ivavava vadzingwa vacho ava vari kutaurwa nacomrade kuti iko haa tiri mavo veterani takutarisa nhoroondo kwatakabva nhoroondo haisiriyo inokuchengetedza haisiriyo inokupa kuti uve nesimba nhoroondo inokubetsera kuti zvaunoita nevamwe vako zvitsigirwe nenhoroondo yako so chandiri kutaura ndechekuti ava vakativonga kuamende constitution toita inonzi one center of power what it means mastructures of ZANU-PF anosarudza from SL branch district province central committee oguma ipapo policy bureau ne presidium is appointed by that one center of power who is the president Robert Gabriel Mugabe. He was given that mandate by the very same person nevamwe vavo vadzingwa nhasi ava. Saka kana akuda kuapointa haindi kune vanhu kuti ndoapointa ningi here vanoapointa nemandate yavakapiwa neconstitution yezanu-PF. Kana vakudisappointa is the same thing anongotiwo watadza basa rako the 10 provinces voiced to say ava takono kufamba navo the president mashandisa simba renyu re one center of power ramakapiwa matibvisira
vanhu vamulala
president vakati
one center of power
taurai
apa munobvumere kuti nhauye mafaction iri kushanda because kasikuwera akadzingwa ne9 maprovinces ka vanhu vakati havamude but aripo ndiye ari kutodzinga vamwe kunana masvingoko pane nyaya chaipo muri kubhadzenga because kuti musangano unyatsovakwa panoda chokwadi because so far vanhu vari kuenda nemakuhwa ndo pamuri kuona mimwe amaa kuti chefu wenyika wovheteran Nyaruwata haana kuvhotegwa kuti ave mutungamiri wemawar veterans zvichireva kuti kwava nemapato maviri emawar veterans saka ezvino izvi munyika yakadhivhaidika kuti kune agenda iripo but ndoona sekuti kuda muri kutya kunyatsoinanga kuti muti bato chakatanga kudzingwa iconstitution kuchizodzingwa vanhu